Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu zvita 18 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana.
Iri ratorwa rakatikoshera, rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepenyure. Nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese.
Masangano enhau otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu. MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuru nepamusana peZANPF iyo iri kupindira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Nezuro, bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zana negumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Kusvika pari zvino, vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,866. Vanhu vapora kusvika pari zvino vava zviuru zvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 9,836 zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi matatu nevana nezuro wakare. Asi vanhu vachiri kunetseka nechirwere ichi vachiri churu chimwe chete nemazana manomwe negumi nevatanhatu kana kuti 1,716. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Mumwe chiremba anoshandira muNew York, Dr. Mona Lisa Muchatuta, vanoti vari kufara zvikuru kuve mumwe wevanhu vakatanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 sezvo vakamborwara nechirwere ichi. Dr. Muchatuta vanoti zvakakosha kuti vanhu vawane ruzivo rwenhomba iyi vasati vabayiwa. America yakatanga kubaya nhomba iyi kutanga nevanhu vanoshandira muzvipatara. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Muchatura kuti tinzwe zvakaitika.
Ndinyatsokupana kuti at least now we know kuti pane tarisiro yekuti munhu wese achakwanisa kunge achibayiwa. Ndinozivisa kuti vanhu vakawanda vari kutya, and I think kuti ndandine a level of worry kuti vanhu havachizobayiwa. So ndaizwa kunge ndandine responsibility yekuti inini ndiende kunobayiwa kunoratidza vamwana. Ndakabayiwa nezuro. Masymptoms ese andakangoita was kungorwadziwawo nejekiseni. So ndakaita a little bit of running, you know, just nezuro madziwa mbichana, but nothing much. So far they said to my symptoms anonyanya kuwanda the first 2 days after the vaccine, and I'm into the first 24 hours now. Mangwana tenitori kubasa takushanda again. No fever or anything, and I feel fine.
Muri yenyu iri kunzwa sei nezvamaita izvi?
Vanhu vari kutya chinhuchongoita kuti vanhu vangoita nervous. Saka na mama vatangokuta tingokuonawo mavideo, tingoshandisawo WhatsApp iyoyo, tingotaura nao, tingotiona. As long as vanhu vari kuona kuti uri kurarama upenyu hwako the way that you've always done so. Ndinotya COVID ndo yakandichisa. Zvatakaona muna March, April ndo zvaichisa. Saka kufunga kuti ndingatye kunobayiwa jekiseni chakwanisa kundipreventa from dying or getting ill or spreading the disease to my friends and family. Decided because COVID brain was kisa kukunda kuna baywa Jackson. Kata thora ne my researchers achona vaka shanga ne vaccine ya chuna sika thora. Now it's about wunza my questions ya kutu daka kutuka na kuti. So I can do that or shatinge jitari sila looking forward. Those are very, very, very minimal things to worry about.
Saka jinja munga kuru zire kuneva mwe uvaru kuchika kubaywa nombai.
Inini what I would encourage vano kana kutu kuru zira vano. And when we research vano wakawanda vano chika. Purpose ya kutu chisu kutino baye wakana kutitawri ne vano. And this document is a vano. Because this decision ya munu, munu utaji tre ega. I think as chiremba or even kana munaka baye or even just as a semunu independent on putin chiremba ndakapenga mapokashina whatever. Dungo munu like everyone else, right? Ndakato rwara wanayo COVID. Chuna kuna mwana rukurala in the world thinking but just because wakaita COVID, you don't need kuna baywa. And that's actually not true. Kurwara nacho chiwere chachona only protect you for about 2 to 3 months. So at this point, most people will probably benefit from the vaccine. And kana wakai staza wanototi, yes, it's recommended kuna wanabaywa.
Awangevari Dr. Mona Lisa Muchatuta. Chiremba pa Sunny Downstate Medical Center vachitaura vari parunare na Marvelous Mhlanganya uye vari mu New York. Mubatanidzwa wenhepfenyuro dzemunharaunda munyika weZimbabwe Association of Community Radio Station kana kuti Zakras unoti uri kufara zvikuru kuti hurumende yakapa marezenisi kunhepfenyuro nhatu dzemunharaunda kana kuti Community Radio Station. Kunyange hazvo Zakras ichiti zvakaitwa nehurumende izvi zvakafanana nekuisa donho remvura mugungwa. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Hurumende kuburikidza nebroadcasting authority of Zimbabwe yakazivisa kuti yapa maresness kunepfenyuro nhatu dzemanharaunda dzinoti Nyangani Community Radio Trust, Ntepe Manama Community Radio Trust pamwe neDimbembezi Development Trust. Gwaro rakabudiswa neBAZ rinoti dzimwe nepfenyuro nomwe dzemando iyi dzichapiwa maresness mukutanga kwegore rinouya kuitira kuti dzisvike pagumi. BAZ inoti panepfenyuro nhatu dzakapiwa maresness hapana vamwe vaikwikwidza kuti vapiwo maresness, ichitiwo panzvimbo nomwe dzasara pane makwikwi. Saka nokudaro bazi rehurumende iri rinoti richiri kumboongorora kuti vanokodzera kupiwa maresness ndevapi. Sachigaro weZakras Muzvare Pelagi yakapuya vaudza vatore venhavo kuti vafara nekupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresness. Vati shuviro yavo ndeyekuti nharaunda imwe neimwe ive nenhepfenyuro yayo, zvavanoti zvinoita kuti munyika muve nebudiriro.
Danho iri ratorwa rakatikoshera ende rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepfenyure nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese. Vanokwanisa kusvika kuma station ikoko pese pavadira nekuti station iri mucommunity imomo. Vanokwanisa kusvika vachicontributa kana kuti vachiita mavolunteer mucommunity radio imomo, vachikwanisa kuitawo basa imomo, vachikwanisa kuti voice ravo rinzwike. Zvakare takatasa nyaya nekuti community radio chimwe chikurukuru chainoita ndechekuti inokurudzira budiriro yemunharaunda. Saka tiri kutotarisira kuti nekupiwa malicense kwaitwa nepenyuro idzi macommunities achatowana budiriro yakadarika yavainayo, nekuti vanenge vakukwanisa kutaura zvinhu zvacho zviri kudzosera budiriro mumashure vachitsanangura zvakare vachitaurirana kuti saka voita sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe, vachitaura nenzira dzavanonzwisisa nemitaro yavanonzwisisa, vachitaura futi nevanhu vavanoziva vari mucommunity imomo.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Marshall Bwanya audzawo Studio 7 kuti kupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresness kuchaitawo kuti vamwe vatori venhavo vanga vasina mabasa vawane pekubata-bata vari, sezvo pane vatori venhavo vakawanda vari kupedza zvidzidzo zvavo zvekutora nhau munyika gore rega rega asi vasina kwekunoshanda sezvo makambani enhau ari mashoma munyika.
Kuransesa macommunity radio stations zvobatsira kakuru because as practitioners tachotsvaka inonzi three-tier system yekuti tetine macommunity radio stations television ma TV zvakare nemamo commercial decision saka creator system ichaita kuti media iribe broad ndicha creator employment kuvana kubva kuzvikoro vachiwana ma attachment vachiwana experience nema community based issues pacha iyo community registration inobetsera vanhu vabva ma communities kuti vave kutaura nyaya dzavo zvovanetsa mukwavanogara kwacho kuti vava develop zvakanaka
Zvidano ratorwa nehurumende iri rinoteverawo kupiwa resonance kweimwe nhepfenyuro yepa Great Zimbabwe University yeGreat Zimbabwe Campus Radio munguva pfupi yadarika. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nhepfenyuro idzi dzinogona kunonoka kuenda pamhepo sezvo transmedia isina mireza inofambisa mashoko kana kuti matransmitter. Hatina kukwanisa kutaura neve transmedia kutinzwe kuti gadziriro yavo yasvika papi pari zvino uye munyori mubazi rezvokuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaSesi Ruzvidzai vanoti zvinhu havisi kufamba zvakanaka mumaguta nemadhorobha ese munyika ari pasi peMDC Alliance nekuti hurumende yeZANPF iri kupindira zvakanyanya mukufambiswa kwemabasa mumakanzuro aya. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
Achitaura pamusoro pemamiro akaita zvino maguta nemadhorobha, vazvidzai vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti vagari havasi kuwana zvavanotarisira kubva kumakanzuro avakavhotera nekuti ari kutadziswa kuita basa nehurumende. Vati makanzuro haana simba rekutenga zvinhu kupinza vashandi vakuru vemakanzuro avo basa, uye hurumende inogara ichipindira kana kudzorera shure matanho avanenge vatora. Izvo zvinoita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo.
Zvinokonesa vanhu namakanzas avo kushanda nesimba rakakwana nokuti vanenge vachivharwa varwa. Kana ukati umhanya usvike apo wovharwa uchikonesewa nehurumende, tofunge kuti dai taita disinvestment hurumende inoramba. So ndodambudziko ratinaro, ukama huripo pacentral government particularly namakanzuro emadhorobha hwakaipa nokuti central government vanoti takarambwa navanhu kumaurban. Saka tomeka shuwa kuti mari dzinofanira kuenda ikoko hadziendi. Pavanowana mari tovhara.
Vati muHarare makanzuro mazhinji kusanganisira meya vakasungwa kana kudzingwa basa zvisina tsarukano. Izvo zvave kukanganisa mabasa ekanzuru. Vati zvave kukanganisa vagari sezvo vanofanira kutora matanho ekuona kuti basa rafambiswa vasisipo.
Tarisawo nenyaya iri kuitika yekuputsa dzimba dzavanhu yakugoneka chete nokuti meya vakasungwa, makanzuro achagona kugara mamiting achiti izvi hazvigoneki, izvi tino zvakashata, izvi zvakanaka, zvakungoitwa nechibanditi if you want. Nokuti makanzuro asati achipo, mamwe makomitees achakwanisi kugara, vanhu vavashoma, kanzuro yacho ikada kugara vanosungwa vari pakati pemisangano.
Vatiwo hurumende iri kuomesera makanzuro emadhorobha nekuti makanzuro aya anotungamirwa neMDC Alliance. Vati zvinhu zvese zvinogona kugadzirisika kana hurumende ikatevedza bumbiro remutemo iro rinoti inofanira kupa masimba kuhurumende dzematunhu pamwe nekuvandudza mitemo inoona nezvemadhorobha nemaruwa kuitira kuti ifambirane nebumbiro iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANUPF vagadzira chirumanzu vautsa Studio 7 kuti hurumende haingarege kupindira makanzuro nekuda kwekuti mune uori hunotyisa.
Iku mvura hakuna, iku marodzi hakuna, iku marara hatakurwi. Wozoti nhasi uno tinotadza kuita izvozvo. Look at Harare today. Haina clean water. Mishonga iri kupi? Chicha chichitika in terms of procurement. Handi vanga vachingoita madiri. This is public knowledge. Hazvidi, you know, a rocket scientist to know that or to discover that.
Vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumaguta nemadhorobha nekuti makanzuro ari kupedzera mari muzvinhu zvisina basa zvakaita sedzimotikari dzemhando yepamusoro. Vatiwo hurumende yakatotanga kuendesa masimba kuhurumende dzematunhu uye bumbiro riri kuvandudzwa kusimbisa izvi.
It is this second republic yakaunza nyaya devolution. Saka hurumende inopindira papi? Impact iri kutoti hurumende zvinhu ngazviendeke ikoko kwamuri ikoko. Decide zvamunoda, develop your area as per the people's wishes.
Mutungamiri wesangano rinomira vagari vemudunhu reHarare, reHarare Metropolitan Residents Forum, vaMavela Skumalo, vati makanzuro emadhorobha nemaguta haana zororo nekuti anotungamirwa nebato rinopikisa.
tikuona dambudziko iri rakanyanya kunangana nemaguta nemakanzuro emumaguta. Kumaruva tizikuona dambudziko iroro richiitika. Chikonzero chiva mangunja. Chikonzero ndechekuti mumaguta muri kurwisana mapato mairi ezvematongerwo enyika, ZANU-PF neMDC Alliance. Nekuti maguta mazhinji anosanganisa makanselazi anobva kumapoka mairi aya.
MDC Alliance inotungamira makanzuru makumi maviri nemasere pamakanzuru makumi matatu nemaviri emadhorobha munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObed Masaraure, vawanikwa vasina mhosva yavanga vachipomerwa yekuratidzira zvisiri pamutemo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Asi dare iri rabata imwe nhengo yeATUZ, amai Shela chisiri munhu vaine mhosva imwe chete yanga ichipomerwa vaMasaraure. Mutongi wedare Mambonisi Ndlovu vati dare ravana vaMasaraure vasina mhosva sezvo vachuchizi nevafakazi vakashaya umbowo hwekuti vaive pagungano iri, asi vati umbowo hwabata amai chisiri munhu. VaNdlovu avo vanga vachiti vachapa mutongo waamai chisiri munhu nhasi masikati vazoti vachapa mutongo wavo musi wemuvhuro. Gweta revaviri ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vaudza Studio 7 kuti pabuda mitongo miviri yakasiyana, kunyange vaviri ava vaipomerwa mhosva yakafanana.
Chokwadi, nyaya iripo ndeyekuti tatauya kune inonzi judgment, saka mutongi wati iye vaMasaraure havana mhosva, vanofanira kuregedzwa nobva azobata Madam Shila chisiri munhu ndovati aiwa ndovabata nemhosva yavanochajiwa nayo yokuparticipata in a gathering with the intent to promote public violence. Vanga vamboti titidzoke kuvazovapa mutongo napota past 2 so tazosvika vakati aiwa vachi havasati vapedza kunyora mareasons avo ekupa mutongo vakati tidzoke nemuvhuro pavanozovapa mutongo wavo.
VaMasaraure vanoti vanotsutsumwa nemabatirwo avakaita vachiuya kudare ivo vasina mhosva, uye havasi kufara nekubatwa nemhosva kwaita nhengo yavo vachiti vose havana mhosva yavakapara.
Tinonzwa kutsutsumwa nenguva yatatora tichiuya kumatare isi tisina mhosva yatanga tapara. Tinonzwa kutsutsumwa zvakanyanya nenyaya yekunzi Comrade Shila vanonzi vane mhosva yavakapara panguva Constitution yemuZimbabwe ichitendera vanhu kuti varatidzire muSection 59 vachitura magwaro enyuto kuvatungamiriri vavo paSection 65 zvakare ichitipa simba sevashandi kuti tikwanise kutura magwaro echinyuto kuvashandi vedu. Saka tiri kutorwadziwa nemari dzatakatambisa tichiuya kumatare, iyo state yaiziya zvayo kuti hatina mhosva. Tinonyanyorwadziwa nekuramba kuchibatwa kubatwa kuri kwamai chiri rusimunhu vachidziva nemhosva, iyo state ichiziya zvakare kuti hapana mhosva yakapara.
Muchuchizi wenyaya iyi Muzvare Janet Murowo vaudza dare kuti vaviri ava vaipomerwa mhosva yekuratidzira pamahofisi ebazi rezvedzidzo nechinangwa chekuita mhirizhonga musi wa22/10. Asi dare raona pasina humbo hunoroverera vaMasaraure nemhosva yavakanga vachipomerwa, izvo zvaita kuti nyaya iyi iraswe. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yebato reZANU-PF vasimba mujuru vanoti havaoni paine chinotadzisa mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden kuti vagadzwe zviri pamutemo mwedzi unouya, kunyange hazvo mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nedzimwe nhengo dzebato ravo reRepublican Party vachiri kupikisa zvakabuda musarudzo. Electoral College yakatotambira kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuru navamujuru kuti tinzwe maonero avo.
Pari zvino tinodaira kuti zvo masarudziro anoitwa mukuru wenyika muno muAmerica. Mukuru acho anosarudzwa nestates. Saka kana mastate achona akavhotisa kuti varuda mukuru Biden, zvimwe zvese zvakuda kuitwa izvi nevamwe hazvipo mubumiro remutemo. Saka toona kuti hakuna kwazvinoenda. Masarudzo akatopari zvino kuti autoti apera manje. Tangomirira kuti mukuru mi wana chigadzo.
Asi tinoona kuti ivo vebato remaRepublicans vamwe vari kuti ivo vachaenda kunopikisa kudare musi waJanuary 6 kuti masarudzo iyi, uyezve zvakabuda hazvina kuchena.
Hatiri varambidze nekuti sarudzo rinofanirwa kuita zhowezhowe. Ndo zvinorakidza kuti sarudzo rakasimba, rine utano. Saka zhowezhowe iri kuitika iyi ichatunhura zvayo kana nguva yekugadza mukuru munyuwani yasvika. asi hazvindishamise kuti pari kuita zvowe zvowe. Ndizvo zvinotofanira kuitika.
Mungaone vamwe vekunze kwenyika yeAmerica vachitambira sei zviri kuitika imo muno muAmerica. Zvinorevei panyaya yeutongi hwejekichetere kana kuti demokrasi?
Panyaya yedemokrasi vamwe vanogona kutarisa vachiti zvichinhu chakaipa munhu asiri kubvuma. Asi kudyiwa musarudzo chinhu chakaoma. Ndosaka bumbiro remutemo richipa munhu mukana kuti kana uchinge wakundwa kana uchinge usina kugutsikana, tsvaga zvaunokwanisa kuti iwewe mwoyo wako ugadzike zviri nekonzero yebumbiro remutemo. Saka zviri kuitwa izvozvika hazvitishamise. Ndozvanambotaura zviya zviya kuti chii zvinosimbisa demokrasi.
Tombotarisa kuti vaBiden pari zvino tikuona vachidoma makurukota achave ari muhurumende yavo. Muri kuona sei vadomwa parizvino?
Munhu anenge ahwina musarudzo ane kodzero yekusarudza vanhu vaanokwanisa kushanda navo, because iyeye ndiye achagadzira government. Kana achagadzira government, ngatimupei zvaanenge akumbira, kuitira kuti patinenge akumutongesa kuti hurumende haisi kushanda zvakanaka, haazotendeukawoti zvodaida vanhu vakati makandinyima, ndosaka zvisiri kushanda zvakanaka. Pari zvino ngatimupei zvaari kukumbira, tomutichitonga tione.
Tombotarisa panyaya yedenda reCOVID-19, munoona vaBiden vachizokwanisa here kuti denda iri riwanikwe iro richidzikira munyika? Nekuti tinoona kuti muno muAmerica rapfunya chisero.
Denda iri takariisa mumaoko memunhu mumwe chete tinenge takanganisa. Vese vagari vemuAmerica nevanoshanda munhau dzeutano, vanhu vese vanofanira kubatana maoko kuitira kuti tibatsirane kurwisa denda iri, nekuti harisi denda rinorwiswa nemunhu mumwe chete.
Avo vanga vari nhengo yeZANU-PF vaSimba Mujuru vachitaura naMavhulasi Muhlanganya uye weStudio 7 vari muOhio kuno kuAmerica. Hazve sarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa mugore ra2023. Vamwe vanopikisa vave kutotsvaga rutsigiro kare. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari kutsvaka rutsigiro mutungamiri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vatendai munyanduri. Vamunyanduri vari kufamba vachitaura nevanhu mumigwagwa mune nzvimbo dzinenge dzakaungana vanhu dzakaita semitsetse yevanhu vanenge vari pamabhanga nevanhu vanenge vakamirira kutora magwaro ekuzvarwa pamwe nemuzvitoro. Vamunyanduri vanoti vakafunga zvekutaura nevanhu mushure mekuona kuti havasi kupiwa mukana wekuzvishambadza mumaredhiyo, pazvivhitivhiti uye nemumapepa nhau.
Chakaita kuti tange zvekukambena mumakiyo mabhazi ichitumba emapasipoti emabhesiti mune mabhengi aneka inyaya yekuti takaona kuti papublicity taasingapiwa publicity yakafanira munangagona chamisa aritika. Uyezve vamwe vanoti taima rali, but takaona kuti kaita rali handitika. Tikaisa maposta muno mukuti tine rali kugatema kana kuti nekuchikoro kuti handitika. Vanhu vanouya vanhu vanosapota kani? Saka publicity is converted. Unlike ndikaenda pakiyo pacbz like panandiri apa handitika ndichikampeni, pane vanhu vasikandiziki, pane vanhu vasikandisapoti, ndo varimpo important. Ukaita rali your publicity is converted.
Vamunyanduri vanoti nzira yekutsvaka rutsigiro iyi yakanakira kuti unotaura nevanhu muchipindurana vachinzwisisa zvinangwa zvako. Asi vanoti ine dambudziko rekuti vanogona kurohwa sezvavakamboitwa nemasoja kuHighfield muHarare.
Political evangelism yakaitira pakuti kwasaka nei inonzi people various voices opinion veZANU-PF. Ndakamborohwa nemusoja, ndikarohwa nemaCIO andika ndichiita political evangelism, which proves kuti muZimbabwe hamuna freedom of speech. Vanenge vasingada kuti tikambeni vavo vatiramidza kukampena. Bo ndikatika kuti political evangelism, there is no way people of Zimbabwe can know me, because mupepa handisi kubuda, muredhiyo handisi kubuda, mutv handisi kubuda, mungobuda munangagwa chii.
Nyanzvi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti zvematongerwo enyika muno munyika ndezvekutaura nevanhu vakawanda, vachiti zvekutaura nevanhu vashoma hazvishande.
Vari kutaura kuvanhu vashoma sasa. Ukatarira politics dzedu munomu ipolitics dzemarali, and the politics dzemarali ndedzekuda kukokorodza vanhu vakawandisa. Yadzatingati mass politics, nokuti kambeini dzedu munomu dzine chokuita nokuunganidza vanhu vakawanda, zvichitaurwa zviri zvevanhu vakawanda. Hongu zvavari kuita zvinogona kushanda, asi zvinoda kuti zvizobetserwavo nedzimwe nzira dzinosanganisira marali.
Asi imwe nyanzvi zvematongerwo enyika uye vakambokwikwidza muchinhoi vakazvimirira vaIsraeri Nyandoro vanoti havaone nzira iyi ichishanda sezvo bato ravamunyanduri risina kukura, nekuti vachiri kungoshambadza vari vega.
Of course, zvinogona kuvhundutsa amwe kuti akwana ninge ari kukambena. Pane zvimwe zvinhu zvisingatombovhundutsa. Zvangofane kutya shumba isina mazino mukana. Isi, because by now kubvira kuziva kwatakavaita, vangadai vasingavasaite vega, vangadai vatoone vanhu kana 10 or 50 vari kuvabatsirawo kufamba navo vachitaura.
Mukuru wemabasa musangano reelection resource center vaSolomon Bobosibuno vari kutsvaka rutsigiro rwesarudzo hazvina nguva.
Kana takatarisa kampeni yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo, haina nguva yainonzi kampeni ingaitwe nguva yakati. Nguva yose inguva yekuti vanhu vanga vachitengesa zvavangagone kuitira vanhu. Saka hatitarisiri kuti pange pachizova nekulimita kwokuti vanhu vangatadza kukambena nguva yakati.
Vamunyanduri vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2013 vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu kana kuti 4530. Kunze kwavo humwe uchungamiri hwebato ravo haunyatsozivikanwa sezvo muzvinyorwa zvavo vachingotaura pamusoro pavo vamunyanduri chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Muchirongwa cheLive Talk kuna 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinobata vanhu vakasiyana siyana. Mutambi wetsiva wemuZimbabwe Hassan Milanzi atambizwa mukana wokurwira mukombe mukuru weAfrica Boxing Union. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Milanzi achange ari muTanzania musi weKishimisi akamirira mutambo wake wehuremu welightweight uyo uri muDar es Salaam Tanzania musi wa26 zvitanga. Mutambi weZimbabwe uyu acharwa naTony Rashid weTanzania achitarisira kukunda nekutora mukombe mukuru uyu. Milanzi anoti haasi kubvundutswa nekunorwira kuTanzania nekuti ajaira kurwa kunze kwenyika.
Zvekuti tinotambira kunze is nothing new kwandiri, because I fought ku my outside countries kakawanda, so exposure outside ring danayo. And this title, I'm ready to take it.
Mukombe weABU uyu inzira yekuzorwira bhande rakakosha repasi rese reWorld Boxing Council. Akatora mukombe weAfrica uyu, Milanzi anenge ave kukwanisa kurwira mukombe weWBC. Mutambi wetsiva uyu, uyo ari pasi peCharles Manyuchi Academy, anoti ari kuita gadziriro yakasimba yemutambo uyu.
Fighter haiwinini muring, inogona kutraining, so we are putting all kuti tinotora this side fight. And this is the biggest side yandogurira this time, because I fought for other titles. First was a national title, I won that one. I fought for the UBC Pan-African Championship, I won that one. This is the third one, and this is the biggest one.
Anoti ane rombo rakanaka rekugadzirira achibatsirwa namaneja wake Charles Manyuchi uyo akambofamba nenzira iyi.
Kumanejiwa nechampion munhu akambofamba nzira, so he knows everything kunoitika kundi road. And it was a motivation kwandiri kuti ndingofamba on the right path, ndikulidwa nevanhu vanoziva the right things zvokuita in this sport. So yeah, I'm trying to follow the footsteps yavo champion.
Mutambo waMilanzi wauya kwapera svondo rimwe chete chete mwemutambi wemuZimbabwe uyezve weCharles Manyuchi Academy zvekare Brandon Denese atora mukombe muAfrica weWorld Boxing Organization. Asi Denese anoti haasi kuda kugumira pabhande remuAfrica iri chete, asi kutora mukombe wepasi rese.
Ndoda kuendera mberi ndichipusha kuti ndikwanise kusvika pa WBO world title. Ndabva ipapo ndoda kuenda mberi kuti ndikwanise kuwana WBC. Inova iyo inonyanya kukosheswa muno pano pasi rese kuti ndikwanise kusvikawo pakasvika Charles Manyuchi kana kuzvidarika ipapo.
Kunze kwaCharles Manyuchi, vamwe vatambi vemuZimbabwe vakambotora mukombe weABU ndeLangton Schoolboy Tinago, Proud Kilimanjaro Chinembiri naSticks McLeod. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Masangano otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu. MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuro nepamusana pezanpf iri kupindira mumashandiro ayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko recovid-19 ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.